manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kunyana 14/2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri America inoti zvirango zvicharamba zviripo kudzamara hurumende yava munangagwa yava kuremekedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. Nekune rumwe rutivi vagari vemuHarare vari kukurudzira hurumende pamwe nekanzuru kuti vagadzirise pombi dzinotakura tsvina idzo dzakabvajuka munzvimbo dzakawanda muguta iri. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vana vanodzidza kune dzimwe nzvimbo dzisati dzasvikirwa nechirwere chekorera muHarare dzakaita seMeborane, Avonlea neGreencroft nedzimwe vanoti vave kusvikira kubatira zvirwere muzvikoro. Mumwe mwana watisingakwanise kudoma nezita nepamusana pekuti hasati asvitsa makore atinobvumirwa kutaura pamhepo ati vamwe vana vatatu vairutsa zvakanyanya nezuro pachikoro chaanodzidza chiri mumusha weGreencroft.
Nasa hatina kuendo uchikoro ni kutipanye wana vengo ruta sakata uchiko batira kolera. Chaka uza mama kutipanye wana vengo ruta shukanzina mama tisa tuendo uchikoro.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri musha weAvonlea amai Tutsirai Majekuza vanoti vave kutyira kuti vana vavo vachatapurirwa chirwere chekorera nevamwe vana vanogona kunge vane chirwere ichi avo vanodzidza pachikoro chinodzidza vana vavo vachigara kunzvimbo dzine vanhu vakabatwa chirwere ichi uye vamwe vakatofa.
Nhasi tatorovhesa vana kuchikoro nenyaya yekuti kuchikoro kuti vana vanozadzwa kolera. Izvezvi pachikoro pavanodzidza panouya vana vanobva kwakasiyana siyana including nzvimbo dzakaita sana Budiriro Glenview kuri kuwanikwa kolera yacho. Saka tatoona zvibhesha vana vasaende kuchikoro nhasi.
Vamwe vabereki vanogara mumisha inogara veruzhinji yakawanikwa chirwere chekorera vakaita samai Loretta Marimo vemumusha weGlenview vaudza Studio 7 kuti kunyange vana vavo vasati vabatwa nekorera vave kutyira kuti vanogona kubatwa nechirwere ichi vozotapurira vamwe kunzvimbo dzavanodzidza kusati kwasvika chirwere ichi sezvo masuweji azere pose pose munzvimbo yavanogara.
Saka ukati gadziro tese tunoita sei hatingakwanisa kubatwa nechirwere. Saka tunoita kuti saizvozvo kudai sora kakati gadzirira kana kana suweji kana chii zvakukwanisa kuita sei kupera nokuti zvita sei muno pambapo wano pagara sei chirwere tichingatadza kubata here zvine zvakaitika nemvura yatiri kunwa ndovati gadzirisawo mvura zvese vaisa nyatsosa mushonga mvura toona zvinhu zvakaita sei zvakanaka manje wakagara takadai soka chirwere chinoita sei chinogara chirimo chinogara chichingotendera pai mueri saka hachimbokwanisa kuita sei kupera saka tongokumbira kuti dova tigadzirawo nokukasika tototyira vana chaivo vana nokuti mwana chaivo kuti muchengeteka hazviite haachengeteki unomuchengeta chirudzii uchibva kunomutsura kuti usaende pamasuweji apo unorwara uchingotendera unomona achi apo saka totongokumbirisa kuti hurumende nevanhu vekanzurungwa vatigadzirewo chi nokukasika
mumwe mugari wemubudiriro umo mune vamwe vanhu vakabatwa vaine chirwere chekorera valibat mangwavaira vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nenguva iri kutorwa nekanzuru kugadzisa pombi dzinotakura tsvina dzavanoti dzinogara dzakabvajuka kunyange vachizivisa kanzuru nekufa kwepombi dzinotakura tsvina idzi vamangwavaira vakurudzira kanzuru nehurumende kuti vatore matano akasimba ekugadzirisa pombi idzi vanhu vasati vapera kufa
Kanzuru ne government. Government is for people. They must act so fast nokuti avafana kumirira kuti vanhu vatanga vafa. Vozotanga kuacta action vanhu vapera. It's very bad.
Zvichakadai, Mayor weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti varikuedza nepose pavanogona napo kurwisana nechirwere ichi kuti chisapararire kune dzimwe nzvimbo muHarare kuburikidza nekurapa vanhu vane chirwere ichi mumakirinika yekanzuru uye kudzidzisa vanotengesa mumigwagwa kuti vatengesere munzvimbo dzine utsanana.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo, hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana iyo vachidzoka, vachidzingirirana, vachidzoka. But it's a good echo zvezvi tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key.
Chirwere chekorera chinonzi chakauraya vanhu 25 kusvika pakadoka zuva ranezuro uye hurumende inoti pane vanhu vane chirwere ichi vanosvika zviuru 3,656 padoka zuva ranhasi tanga tisati tanzwa kuti pane vamwe vafa here kana kuti kwete kana vamwe vabatwa nechirwere ichi sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo gurukota rezvemari vamutuli Ncube vari kukumbira veruzhinji nevemasangano ekunze kuburikidza nemashoko avaisa paTwitter kuti vabatsire hurumende nemari yekurwisana nechirwere chekorera ichi muna 2008 chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika yose ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kushora danho ratorwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube rekupemha mari yekubatsira mukurwisa chirwere chekorera dzichiti hurumende inofanirwa kukoshesa nyaya dzeutano. Vachipindura paTwitter yavaNcube mumiririri wekuwadzana East muparamende vaCharlton Wende veMDC vati zvaitwa navaNcube hazvina maturo kana hurumende yakakwanisa kutumira ndege kuti itakure mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vaende kurufu rwamai vavo asi ichishaya mari yekubatsira varwere vekorera. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaramba nezuro kuti hurumende yakashandisa mari yayo kubhadhara ndege yakatakura mai Mugabe vachiti vakabatsirwa nevemabhizinesi kuita izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDenver University kuOhio vaElliot Machona kuti tinzwewo maonero avo.
Tingafambisa nyika tichidero here kana kuti isu tagara tinoziva kuti mvura iri kushayikwa munana Harare kana kuti kana ichiuya icho inouya yakasviba siwa iri kuflowa ichiinda zviri kuitwa naminista zvinhu zvakanaka asi zvaidero zvakaitwa kare tisina kumbosvika padanho ratiri rokuti taakushandisa mari yakawanda kudarika yataidero takashandisa tichigadziridza maproblems asati asvika pakuzouraya vanhu.
Munoona here vemamwe makambani vachiuyawo kuti vazobatsirana nechikumbiro chaminista ichi?
Ndinoona makambani mazhinji achizviita asi nokuda kwamasanctions atinawo neamerica vanogona kuzviita vakavanda vasingadi zvavo kupembedzwa sezvaita econet kana kuti vasinawo mari yakawanda seeconet yapembedzwa ye 10 million asi business community nokuti ndo vanhu vanoafektiwa kavanoda makastoma anenge ari healthy makastoma anenge aine mari.
Ndotarisawo vamwe vanga vachitaurawo vari kumativi vachiti hurumende inenge iri kuzvinyanya kuti zvinhu zvavanoona sezvisina kukoshera nyika ndokwavanomanyira kuisa mari pazvinhu zvakakosha seupenyu kudai vochiti vanhu tokumbirawo tiite konde konde. Ameno, munoaonawo sei mashoko aya?
Mashoko andinobvumirana nawo chaizvo ivoro kuti hurumende nemusangano wezanupf vanhu vagara kwenguva yakareba 37-38 years vachingo kutenda zvakanyanya nyanya kana kubva kuhurumende hombe yazoitwa odoko yama minister saka maitira awo iwayo anenge achiripo kuti kuflasha motikari dzama MP kudzama dzishe zvose uku kunyika ichiita problem yemvura nana cholera saka itsika iyi inofanira kupera kuti hurumende ngaisanyanye kuspenda mari yakawanda.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Machona vachitaura vari parunare vari kwakare kuOhio. Zvitoro zvikuru zvinotengesa zvekudya muguta reHarare zviri kutora matanho okudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chanetsa munyika. Kirimudzamiri anotipanyaya iyi.
Zvitoro izvi zviri kuisa pamikova yazvo mishonga yekugezesa maoko kuitira kuti vatengi vatange vachenesa maoko avo vasati vapinda uye kuchenesa zvakare maoko avo pavanobuda. Studio 7 yaona izvi zvichiitika muzvitoro zvakawanda zvakaita sePick n Pay, Bomashe neSpa. Zvinhu zviri kutengwa zvakanyanya mishonga inodirwa mumvura yekunwa pamwe neyekusukisa ndiro. Manager wePick n Pay yekuAfondale vaShepherd Musipa vaudza Studio 7 kuti mishonga inochenesa maoko yava kushaikwa sezvo vanhu vanga vachiita chipatapata kuitenga.
It seems like it's now overwhelmed because in the past that water card was not saving. Now due to this outbreak, everyone wants it.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vanoti sezvo munyika maita dambudziko rekorera zvakakosha kuti vashandirwe vakurudzire vashandi vavo kugeza maoko avo pavanosvika pabasa.
Nedambudziko ratinaro recholera ndofunga at every level tirikungofanira kunge tiri kutora matanho anoita kuti tidzivirire kupararira kwekholera. Isusu kumahofisi edu takatorawo danho idiki asi ndofunga rinongoendawo chinhanho chakati kurei kuti tiri kungoti vashandi vedu pavanenge vachisvika tichibva kumba hatizive kunenge kuine vanhu tinongosvikawo tichichenesa maoko nemasanitizer uyezve kungofamba nesanitizer yako muhomwe ngoti pese paunenge uri kufungidzira kuti pamwe ndine zvandabata kana kuti usati wabata zvekudya wongochenesa maoko ako.
Mumwe mukomana aramba kutaura zita asi achishanda muchitoro cheBonmashe kuAvondale ati mishonga yakawanda yekuchenesa kana kugezesa maoko yava kunetsa kuwana. Chirwere chekorera chakatanga kubuda mumisha yeGlenzi nebudiriro uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika makumi maviri vafa nacho munyika yose uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe vakabatwa nechirwere ichi. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo nemamwe makurukota ehurumende vari mushishiro kutsvaga matanho okudzivirira kupararira kwechirwere. Nyanzvi dzezveutano zvinoti korera iri kukonzerwa nehutsvina, kunwa mvura isina kuchena pamwe nekudya zvinhu zvisina kuchengetedzwa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Masangano anoshanda akazvimirira achibatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti akazvipira kubatsira mhuri dzine hama dzakashaya nechirwere chekorera kusungisa hurumende nemakanzuru vachiti ndivo vakakonzera chirwere ichi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi masangano aya achishanda pasi pemubatanidzwa weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee vati hurumende nemakanzura emaguta ndivo vakakonzera korera nekutadza kuita basa. Masangano aya anoti hurumende nemakanzuru nekambani yeZimbabwe National Water Authority anosungirwa nemutemo kupa vanhu mvura yakachena kutakura marara pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka asi vari kutadza kuita izvi. Vachitaura vaine vatungamiri vemasangano aya mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hans vati vachabatsira vese vakashayikirwa nehama dzavo kusungisa hurumende nemakanzuru.
Tiri kuti isusu hurumende ndo iri accountable ndiyo inofanira kuendeswa kumatare kuti iripe
hazvimutsa hazvo munhu asi vanhu vanokwanisa kuzoita healing kana vakawanawo chavanowana chekubata
muzvare Hans vatiwo vacharamba vachidzidzisa vagari kuti vamanikidze makanzuru nehurumende kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuwana mvura yakachena nekugara zvakanaka sezvinodiwa nebumbiro remutemo Vatiwo kana izvi zvikatadzwa nehurumende nemakanzuro vachaenda kumatare zvekare vakurudzirawo zvipatara zvakazvimiririra kana kuti maprivate hospitals kuti zvibatsire zvipatara zvekanzuro nehurumende mukurapa vanhu vane korera
tinokumbirawo kuti vanenge vachirana maprivate hospitals vakwanisewo kubatsira hurumende nemagovernment hospitals kuti vabatsire vanhu vanenge vaaffectwa nekorera nezvimwe zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekuti vasanganisa mvura yakachena neyakasviba kana kuti vashaya pekurasira zvavanofanira kurasira zvinobva mumuviri yavo
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti rinoti chine nyaya yekuti vachasungiswa sezvo gurukota rebazi iri vavo bhataya mwoyo vange vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo mutauri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vaudza studio 7 kuti ino haisi nguva yekunakurirana nyoka mhenyu asi yekuti vanhu vashande pamwe chete kupedza dambudziko rekorera
haisi nguva yekuti uyu ndiye akareswa uyu ndiye akagona kwete yanguva yekutoti munhu wese ozoverengwawo kana chirwere chapera kuti wakaita basa ripi kwete kuti wakazoverengwa kuti wakaita basa rekutukana nevamwe
pane vanhu 25 vafa kubvira pakatanga chirwere ichi svondo rapfuura ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Filipine yatarisana nekusvika kwedutu mpengo retyphoon Mangkhut iro riri kutarisirwa kusvika munyika iyi nemugovera mangwanani. Dutu mpengo iri riri kufamba rakatora nzvimbo yakareba makiromita anosvika mazana masere nemakumi masere ane mashanu uye richimhanya makiromita mazana maviri nemakumi manomwe ane mana paawa rimwe chete. Hurumende yeAmerica inoti haisi kuzobvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yaratidza kuti inoda kuvandudza mashandiro ayo nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mashoko aya akataurwa nezuro mudare reHouse of Representatives naamai Manisha Singh vanova mutevedzeri wemunyori anoona nezveupfumi muAmerica vachipindura mubvunzo kubva kuna amai Karen Bass vebato remaDemocrats mudare. Amai Bass vaida kuziva kuti chii chiri kuitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi sezvo hurumende yava Mnangagwa iri kuedza kuita nhaurirano. Asi amai Singh vakati vakagadzirira nhaurirano asi ndokunge Zimbabwe yaremekedza kodzero dzevanhu. Vakati zvirango izvi zvakanangana nekuona kuti Zimbabwe yavandudza mashandiro ayo munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi nekodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya avo vanoti vaMnangagwa vachine rwendo rurefu kuti vazvisiyanise nevamwe vatungamiri venyika munguva yava Robert Mugabe.
No, muZimbabwe mune dambudziko remareform. Mugabe vakaenda vakabva kukauya vaMnangagwa pati vaMnangagwa havasati vabvisa temo inombunikidza vanhu havasati vabvisa maitiro eami okupindira muconflicts dzenyika pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadzirwa muZimbabwe internally kuti Zimbabwe ingevo nedemocratic party isu zvisine nekuti maamerikezi ari kutaura nezvemasanctions or not iripo ndeyekuti muZimbabwe hamusati maitwa mareforms maistitutions edu egovernance hasati aitwa reforms ami haisati yachinja maitiro ayo inopindira muelections inopindira mupolitics ichisapota zanu inokambena for zanu zanu haisati yachinja maitiro ayo ekumbunikidza vanhu haisati yachinja maitiro ayo kubata kubudiswa kunoitwa mashoko akabata mabroadcasting bata area yetelevision area yeredio inozipa malicense kunana newspapers inozipa malicense amagavana supamandovandira saka mareforms ariko mareforms ati kutaura ti anofanira kuitwa kuti nyika ingevo nedemocratic party atinobatanidza nyaya yedu yekuti kuti upfumi hwetu hunge mberi zvakanaka asi politisiwo dzedu takuopenwa up dzinofanira kuliberalize kuliberalize kwatinoita patiuda kuti ikonomi yedu iitwe
asika hurumende iri kuti koiyo America inodei pamuchato wedhongi nebere sei ruda kupindira pane zviri kuitika muzimbabwe
part of international relations ka nyika dzese dzinodyidzana zimbabwe kana ida kudyidzana neamerica inofanira kutongera neamerica kuti vanodyidzana sei tikwanisi kuti vandaita business neamerica tinotaura kuti mukiti wako business zvinoitwa neamerica hatisi but tisatambotaura izvii kuti america yapindira ichiti inobe isunga zimbabwe saka na maelections apera hachamisa vana mai mujuru vana kupe vese vachaa vanoda reform yezimbabwe electoral commission and mauto haafani kunge achipindira kumaelections achiita zvozvesa
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vangai vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa na Blessing Zulu weStudio 7. Apo dutu mpengo rinonzi Hurricane Florence rasvika zvine mutsindo mumatunhu eNorth neSouth Carolina. Richibva mugungwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu aya zviri kugadzirira kuti zvisapinda pakaoma. Dutu mpengo iri rinonzi riri kutarisirwa kusiya mvura yemwedzi misere muzuva rimwe chete. Chimwe chezvizvarwa izvi vaTimothy Makore avo vanogara kuCharlotte kuNorth Carolina vanoti havasati vanzwa chizvarwa cheZimbabwe chati chapinda mudambudziko nedutu mpengo iri. Tanonoka wande weStudio 7 abata vamakore kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatisati taona maeffects ayo inonzi mhepo yavako zvayo bichana but ndofunga maeffects acho azotanga kuti afecta manheru kana kuti mangwana makusena.
Kune vanhu vokuZimbabwe vakawanda here?
Ya mune vanhu vakati wandei zvikuru vavanhu varipo vakawanda.
Pari zvino chii chakasiyana nemazuva ese?
Nhasi zvikoro macounty ese anosaraunda area yatiri ese zvikoro zvakavharwa madheke akavhara kumabasa vanokwanisa kushanda from home vavakomekedzwa kuti vashande kumba then vaenda kubasa vanenge vakangonzi no anytime vanogona kuzichienda ekumba kuti vanhu vango vasefe kungova prepared kuti ndingamboti kubva Wednesday magas station akawanda haatorina fuel vanhu vanga vachitenga fuel yeku you know kuzadza mota dzavo vane majenereta vachizadza mani majerican avo.
MaZimbabweans makambotaurirana here kuti mungabatsirana sei panguva inoi?
Tine WhatsApp group yedu yatinayo saka vanhu vanga vachitoshare maideas ipapo vamwe vatoshana navo tachingotaurirana kuti ubasa kuti Let's maybe ngati nguva tisaedza kuda kusita magamba.
PaZimbabwe paka pachengetedzwa sei?
Kungotoya kungobvisa zvinhu zvese zvinokwanisa kuti zvive maningi maprojectiles kusa mumba nekuclear everything kunonzi maflower pots inonzi mota dzatachipaka panze mazuva anosi tichange iri sama patapaka mukati you know mabhini kuisa kumasure kunoko kuri covered kuti pasangotani zvisasanda semaprojectiles kana mhepo yavo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Carolina vaTimothy Makore vari parunhare kuNorth Carolina kwakare natanonoka wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chapfunya chisero muguta reHarare nekune dzimwe nzvimbo munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro penyaya yekorera.
Ndiri kufamba ndiri kuno kutafara kumabhuku kuHarare. Kuno kuzviri kuitika ndezvekuti munoona kuti nyange korera kuno kuti hanzi yatanga kubata vanhu ichatopedza vanhu vese nekuti mvura iri kuwanika muzvibhorani iri kubva muzvibhorani zvekuti kubva makusi nyikwe paine kiu panenge paine mutezo zvekuti panenge pakazvara zvimabhakezi yevana vachirwidzana kukera mvura zvekuti nyange munhu akauya aine utachiwana hwekorera zvevati vanhu vese munharaunda vanopera nekuti mvura yacho nekanzuri mumatete haibudi mvura vari kuiwana bva muzvibhorani muzvibhorani zvachona hamuna utsanana urimo nekuti vanhu vanenge vachiita mvenge vhenge vachirwira mvura nekuti muzimba munenge musina mvura ae vakakwanisa kuti mvura yachona ibudewo matete atleast kana ichabudayo svondo kana 2 weeks zviri nani uye ichiwa mvura iri trigeri mvura irimo zvaa kuti inenge isina mishonga yakakwana plus kunyange vanhu yekuno kwamwe vachona vane matsini ayo yekuchera mumamisha yayo kunochera tsini pamba of which parutivi panenge paine toilet saka muchaona kuti mvura iyo inenge isina utsanana hwakanyatsokwana saka kurudzirei kunzeve kuti dai atleast government iripo kaitangoita kuti wane mumvura matete uye zvimvura yachona ive mvura iri treated
muri kutaura naGodfrey Dongaronga Harare Zimbabwe ndiri kumaunt pleasant high isusu tiri kushungurudzika vamai nekuti zvetiri kutarisa izvozvi tine hurumende nyowani asi zvichiitika ndezvekuti hurumende nyowani iri kutendera maMPs mota nyowani dzekuti vafambe nadzo zvinhu zviri luxurious vari kupa makit mota dzavanoda asi vanhu vari kufa izvozvi zvine vana vasi kuenda kuchikoro zvinhu zviri kutishungurudza semazimbabweni saka tanga tichikumbirisa chaizvo kuti dai vamunangagwa nehurumende yavo vanga vakwanisawo kutora vanhu sevanhu vakavavhotera
nokutaura nakudzai kumarondera so far we haven't had any issues to do with cholera here in Marondera, but yemuZimbabwe irofanira kuti improve zvimwe zvese zvingazouya kumashure but mishonga muzvipatara ngaiwanikwe so that munhu anenge aita victim akaendeswa kuchipatara anofanirwa kubva awana mushonga obva apora kwete kuti munhu anoti aenda kuchipatara asi obva afu ndozvatiri kuramba izvo zvatiri kuti hurumende yedu itibatsire nazvozvo
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi muHarare sezvakarongwa zvisinei nekuti munyika maita dambudziko rechirwere chekorera. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekasolaga Premier Soccer League Nzvare Kudzaibare vanoti mitambo iri kuenderera mberi muHarare semarongero avakaita. Muzvare Bare vanoti vePSL havasi kuona dambudziko riripo nekuenderera mberi kwemitambo iyi. Vachiti ivo mitambo mitatu yakarongwa muHarare iri kutambwa sezvichangoitwawo mimwe mitambo yakapararira munyika mese. Asi muzvare Bare vanoti vePSL havasi kutendera vanotengesa zvakabikwa muzinandare nekuti izvi ndizvo zviri kunzi zviri kukonzera kupararira kwekorera. Izvi zviri kureva kuti chikwata chengezi Platinum Stars icho chiri pachinhanho chechipiri chichange chiri muHarare muRufaro Stadium mangwana neyadha iyo yakatarisana nedambudziko rekubuda makundano aya. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoints 54, mapoints maviri pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Asi zvinhu hazvina kumirira zvakanaka yadha iyo iri pachinhanho chechina kubva pasi pasi point imwe chete pamusoro peNichrat iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvakatarisana nekubuda mupremiership. Muteveri weyadha vaRobson Dawa vanoti vari kuda kukunda mumutambo uyu kuti vabve panzvimbo inotyisa yavari pari zvino.
Poi zvitofanira kutowina kuti tiwane mapoints tisave relegation asi mutambo ndikuona wakaoma asi ndisi kuvimba tinokunda mutambo iwoyu ngezi tinoirova chete 3 points zvipo dzida idzodzo tiwane mapoints akawanda kuti tibve patiri tiende pane chimwe chinhanho chekutisave relegation amino achasara but siti kuenda tichisave relegation gore rino.
Chikwata cheFC Platinum hachina mutambo wakaoma sewengezi Platinum Stars zvekuti chiri kutarisira kutora mapoints ese matatu pamuchapato neHerentals College mangwana zvakare. Asi Dynamos iyo iri panguva yakaoma yatarisana neshumba yeHarare City muRufaro Stadium. Dibare yakaita mangange nechapungu nechina mazuva mashanu ichangobva kudamburwa 3-0 neHighlanders. Mumwe muteveri weDynamos vabata ikwaedza vari kutarisira kuti Lloyd Mtasa achagadzirisa chikwata chavo ichi nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up his socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the both our defense in each and every game is sleeping on duty.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, ZPC Kariba vs Highlanders. Blue City vs Chicken Inn, Shondo, Chapungu vs. Nishrat, Blower Chiefs vs. Triangle, Black Rhinos vs. Mutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nayo nyaya yemitambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera seliqongela fika kumachumi phose amathathu i-28 osokwenze abenhlanganiso zamagqwetha lwela ilungelo loluntu bathi bazimisele ukumela imuli zabalahlekelwe izihlobo okukhweza uhulumeni emthethandaba. Ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini ole crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala kwekholera ngumphathi ntambo wezemali kudala inkulumo. Elemelika lithi kalisoze lesile izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu ikwethule izolo kusihlwa edale leCongress. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umkhuhlane wekholera ubikwa usufikile edolobheni lakwaBulawayo. Kulabantu abathathu asebehlukaniswe lomphakathi kuleli dolobho abacatshangelwa ukuthi balawo. Sikhuluma nje inani lasebebulewe ikholera seliqongela fika kumachumi phose amathathu i-28 osokubangele ukuthi abomanyano wenhlanganiso zamagqwetha alwele ilungelo loluntu bathi bazimisele ukusiza imuli zabalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane wesifudo sekholera. Ukukhweza uhulumende emithethandaba isethusa umlando wokubangela umonakalo oselizweni wokuqhamuka kwalomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe emahofisini eZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ngaphansi komanyano weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee. Lumanyano ubunjwa zinhlanganiso ezibalisa AS Citizens Health Watch, Chitungwiza Manyame Rural Residents Association, Community Alliance, Combined Harare Residents Association, Community Working Group on Health, Harare Residents Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kanye le Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Umqondisi wezethelechara, uNkosazana Rose Hanzu, uthi balindele uZulu ukuba alethe izikhalazo zakhe ngokwenzakala kudaba lwekholera ukuze bathathele uhulumende amanyathelo ngoba yebeka impilo zabantu engozini engabanakekeli.
The constitution is very clear. It protects certain rights.
Isisekelo sombuso sicacile silondoloza amalungelo oluntu athize, kulelungelo lokuba umuntu ahlale endaweni ehlanzekileyo, kodwa nxa impompi ezithwala ingcekeza zithe zadubuka kusobala ukuba kawukho endaweni ehlanzekileyo. Nxa ungenelisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo, uyenelisa ukusa iziphathamandla zikahulumende emthethwandaba zitsho ukuba kungani kungaleyo ndlela.
Omunye wabaphatheke kwezokukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, uMnumzana Charles Nyoni, uthi uvumelana lokuchiwo yilezi nhlanganiso.
I government kanye kanye ne council kumele umsebenzi wayo ngokumeka sure ukuthi abantu impilo yabo igcinekile kuleli lizwe lethu laseZimbabwe. So nxa bengasebenzi kahle bonke njalo bedonselana njengoba sibona i-council ikhokhelwa ngelinye ibandla, i-government ikhokhelwa ngelinye ibandla, abantu thina yithu esisafayo ngoba yithu esilezihlobo ezibhubhayo njalo yithu esilayingane ezigulayo. So kuqakathekile sibili ukuthi i-government kanye kanye le-council babambelane basebenzi baqedele ludaba ngokushesha.
Umnumzana Nkosikhona DVD uthi uhulumende nguyo lomlando ukulondoloza izizalwane zakhe, hathi ukuba abe lokhe ekhongozela kuZulu munye yena ovele ethwele nzima ngenxa yesimo somnotho.
Iviki ayiphele omunye engaphumanga waya kwelinye ilizwe. So esizibuza khona ukuthi kathi xa abantu bebhizi bebhodabhoda bethenga lezi moto ezintsha, okuyikho okuqakathekileyo empilweni zabantu kuyini? Abangathi sibili abakukonsider njengokuthi into eqakathekileyo ebantwini kuyini? Nxa into ezinjengabo cholera sozilonke zisi-affecta njengelizwe, kutsho ukuthi uhulumende wethu akazimiselanga ukubusa abantu, akazimiselanga ukuncedisa abantu, akazimiselanga ukuthi asebenzisane labantu.
Wengeza uDBD ethi kungakho esola inkulumo kamphathi Ntambo wezemali uProfesa Mthuli Ncube osekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba asize laye ngokuncinyane alakho ukubuthanisa imali yokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo sekholera.
Isikhwama nxa singelalutho, mboni ngani uthi uzama ukusitela ukuthi nje isikhwama asilalutho? Nxa isikhwama singelalutho kumele sizame ukudinga, and nxa sidinga at least sesizamile lathi ukuthi sibe sibhadala amatheksi kuqalisele khona lapho. Abantu sebefile 25 kulusizi kakhulu ngoba ikholera somkhuhlane lwana ongathi usufuna ama-specialist amangalisayo. So asonto engumkhuhlane omangalisa kakhulu, but sitshengisela nje ukuthi uhulumende kakwanisanga ukuyenza abathi infrastructural development endabeni yamanzi le. Asondaba yanamhlanje ye-in ye out sitshona sizwa ngecholera, kusuka kudanise kakhulu ukuthi sokumele sicontribute ukuthi sincedise kuleyo cholera abantu besife iminyaka yonke le isikhanye.
Abenhlanganiso lezi bathi bayamkhumbuza uhulumende ukuba kungumsebenzi wakhe ukunakekela impilo kahle kaZulu kanye lokubona ukuba uphila impilo engcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukusenjalo, ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini olwe-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera ngumphathi Ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube sokudala inkulumo, abanye besithi leli nyathelo liyamulekeka, kodwa abanye besithi uhulumende undebembili ngoba ichaphaza imali ngakwelinye icele abesedinga imali. Kodwa amankampani labanye abangafuni ukuziveza babikwa bephathise isikhwama ngemali eningi. Inkampani yengcingo ye-Econet siphathise isikhwama lesi ngamadola ayizigidi ezilitshumi, $10 million, kuthi ugatsha lukamongameli olwe-presidential office lwaphathisa ngemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu, $100,000. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandu weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye, iqiniso uyembona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibothe umphathi Ntambo usevele seyingena emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi udubo lomkhuhlane lokholela lungisiswe. Yinto enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokuthi nizimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izihlobo zabo esekulenzila lalapho akulo mkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathelo lalelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali, thina sibona kuthengwa izimuta lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye kunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antho sovele sokwenzakala lapha sesikhangele sikhangela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ebulenjini ngumthuli Ncube lo obhadaya moya. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngumnangagwa. Ye, kulungile. Indlu yethu iyatsha kule nyoka endlini laphantsi. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udolo olomkhuhlane. Sizakhuluma ngakho lokho usungesela mkhuhlane. Ye, iqiniso izanupf vele izanupf izimali. Yikho bekudinga ukuthi kube lo mphathi Ntambonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi indlu yethu iyabhebha, kakulungisiswa komkhuhlane loko we accountability zakalakala ngako umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungaso mankampani?
Ama company lawo ayathiwe yiwasaz ukuthi amanye company amaningi active bebekhipha izimali kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njini. Angikholi ukuthi nje ingaba imali eningi kakhulu kodwa kakube lethuba uZulu weZimbabwe amakhampani labo labantu abangaphandle kwemizi. Mina ngibona ngathi into enhle noba ungaze ukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi ithenga imithi leyo imali abayizizayo izaziza umsebenzi loba iyindutshwane.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
EleZimbabwe libhekanile ukusilela okukhulu kwengqoloyi ngemva kokwehla kwesilinganiso esiseziphaleni ngesikhathi ilizwe libhekane lolunye udubo lokuswela idola leMelika lokuyithenga kwamanye amazwe. Lokhu sokudale ukukhwezwa kwentengo yesinkwa sona esikade silidola elilodwa leMelika sona sesilidola lamasenti alichumi idola 10. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe eReserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilitshumi lantathu zamadola ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa benesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi irayisi kanye lesawudo sezigidi ezingamathumi ayisilagalombili lasikhombisa amadola. Abakulumsebenzi bathi ilizwe lifuna izigidi ezilitshumi lantathu zamadola eMelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakampani achola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi elizweni. Okutsho ukuba nxa i-RBZ ingenelisanga ukubhatala imali yonke namhlanje kutsho ukuba amanye amakhampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatheli zindaba zifumene incwadi yabe-Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela eleMalawi okuseziphaleni zayo nxa ingabhatalanga izikweleti zayo namhlanje. Ekhuluma enhlanganweni lentatheli zindaba yeHarare namhlanje umgcinisano we-Grain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokusela ingqoloyi ngoba iziphala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for wheat to our country. So that will be
ilizwe lifuna amadola alitshumi lantathu amamiliyoni 13 million ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu njalo kusasa sikhangelele ukuqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
Umsarara uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana labe-RBZ ukuze kuphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe aliswele ngqoloyi kodwa lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kodwa uzulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla lempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla nokudla elizweni. USimbarashe Maringosi osakhulayo eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ngokwenzakala kwezombusazwe.
Mina mbona ngani kukhona ukwenzakalayo ngezombangazwe lezi, ngoba ever since uMnangagwa wangena esikhundleni sabona izinto zonke zabe zikhwela, zabe zilokhu ezikhwela, ama-prices zabe lokhu etshintsha, asikwazi ukuthi uhamba njani. Kukhona sibi lokwenzakalayo.
Uhulumeni wanquma evimba amakampani elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana leflower, rayisi, chukela lokunye kwamanye amazwe ngoba ifuna ukuthuthukisa amafelitali akuleli alungisa lokhu kudla. Kodwa ngokuswelakala kwengqoloyi osokubangelela amakampani avale sokuzaletha udubo lokuswelakala kwalokho kudla. Uhlelo lukahulumende weZimbabwe olo-Command Agriculture lubika seluthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ikakhulu umumbu nengqoloyi, kodwa ingcwethi zokulima zithi kusamele usetshenze gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima engqolweni enela ilizwe lonke ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukusabalala kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera osokubulele abantu abedlula amachumi amabili eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu kwethulwe izolo kusihlwa edalele Congress ngumnumzana Manisha Singh, umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezenotho lamabhizimusi. Uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi ukuthi uselethele uzulu inguquko efiswa lilizwe leMelika lamanye afakela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho. Uthi bazaqhubekela phambili bezama ukuthi kube lenguquko kweleZimbabwe lapho uMgabe, uMnangagwa labanye babo okuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo behluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya kumnyaka ka-2008. Wengeze wathi ilizwe leMelika okwamanje lizabe lihlolisisa okwenzakala kweleZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu, uGiz Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bakhuluma ngabakubonayo bona, okufunekayo lapha ngokubona kwami kuyabe sokufuna ukuthi yona i-government yeZimbabwe nxa befuna ukutshengisa lokho okuza kusuthisa laba abangapha, izawo sokumele ukuthi benze izinto ezizatshengisela khonokho ukuthi kulokuguquka kuthize. Ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula, so bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanjani sebebhukuthile basi bangale kwangikhona.
Kodwa-ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukwenza ukuthi phela atshengisele ilizwe leMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela? Nakho-ke phela uMnangagwa uthi uyazama kakhulu.
Antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kwini okuzanywayo, kwini okusebenzayo, ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe. Angithi kuyatshiyana, umuntu athi nomna ngifuna ukwenze, ngifuna kwakha into enhle, but nxa ingakayakhi laba abafuna ukuyibona umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibona ukuthi kathi indlu yona leyakhiwe inhle yini. Ingqobe isukuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethele uguquko okufunekayo. Singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale intelligence yabo, so kulezi izinto mhlawumbe abazazi ezingekho ebantwini abaningi ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi. So kufanele ukuthi uhulumende la uyazazi zona ezi zinto ngazo, kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona, kumele ukuthi kuzanje.
Kodwa wena njengengcwedi kwezombusazwe baba Moyo, ubona ngazani kwini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje?
Osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami, abantu baya sebeyenelisa nje ukuthi baxoxe ngobumo wekhaya ezombusazwe zona. Yikho kakhulu osokuguqukile. Well, okukhona okunye izindlela, kunezinye indlela imigwaqo itharesi ifakiwe, kodwa ke ithi njalo ifakiwe ayila anto abona lokhu kuthiwa ama-carriage way marking. Oh yeah, umgwaqo uba umuhle sibili kodwa awula ama-carriage way marking, lama-sign kawakho. So nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kulama markings emgwaqweni. So iyo nje inguquko engathi ikhanya ikhona, kodwa ukwenza kwezinto, ukwenzakala kwezinto, yikho lapho kakhulu okufuneka abantu kuguquke.
Pho ke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibulo kwenziwa nguhulumente weZimbabwe kwenze ukuthi izizo zenotho lezi zesulu?
Lokho mina ngibona ingani kusezandleni zikahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka ngoba izinto ziyaziwa. Ngabona labo kathitha balapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuyo. So kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho, ingakuguqula then kungalungisa izinto. Kuyaqalisa ukutshintsha, kuyaqalisa ukutshintsha, bakhase labo kuba ne-support.
Lo ngumnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isavunguzane esiza lezulu eliningi seHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika sivelela elwandle olweAtlantic. UHurricane Florence ubikwa eseqalile ukudala umonakalo wokukhukhula impahla ngamanzi lokucitsha amandla kagesi, abanye bexwayisa ukusuka emzini yabo bebalekele lapho okungelangozi khona. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wele Turkey ukhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe wele Russia uPutin ngomvulo ukuze bakhulumisane ngomomo weSyria. Inengi lithi impilo yilokhu isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemali kanye lokukhwela kwentengo yempahla, kukanti ezinye zalezi mpahla ziyasilela. Ukuzwa okunengi ngalolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Wayelo kuyiqiniso ukuthi udaba lwemali nje obusitsho khathi esivele akukajengisa ukubelo. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile kunzima. I-US dollar velayo awusozuyithole, nalabo abalayo bona ababathengisa ngase emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqansile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu esithi uyadibethengisa ama-170, nxa ule 100 kade befuna ibhondi ye-170 and iqanga nsuku zonke. So iqinisweni elikhona ukuthi uminister omutsha ngibona ngathi i-task yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks, ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo ama-price aqansile. Okwenza ama-price aqansa kuyadingisa ukuthi imali amabhondethu asephela amandla nxa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminister abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyani esike sezwe kathinta lapho ikhulunywa ukuthi yena isisoayo ukuthi ahle akhuphe ibhondi kusiyaphela umnyaka, mina ngibona ngathi yimpendulo.
Kodwa labanye lakho bakusola ukuthi manje kuzasetshenziswana.
Okwenza kabe esohlupho lube khona ukuthi umuntu ole US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayidinga, uyayithatha ayifake emqamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyi-chip lele eyibhonde eyiyesikhwezela uhlupho. Abantu bona abagcina i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise, and nxa sebeyisebenzisa bazayidenga futhi, bengayidenga nakhola imali yani siyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation. Ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi i-US dollar liqinise khona ebantwini, ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola, lokhu iyimalini uyayithola. So kusegcekeni imali yani khona. So ke asikhupheni le imali esikhozela i-problem okuthiwa i-bond le, sifake imali e-right kube iyezidlala kumarket. Nileshiwa futhi lama-price azozaqansa, ngoba kathi esikhuluma kanje abantu sithwele nzima. Ukuthi ubudget imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawazi, ngoba nxa ule bond iba nganeno, nxa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ekhona le yesu yanxa abantu bengayisebenzisi, i-price yabe ilo. So asoke sibe le lizwe lirana kanjalo, bona abantu imali yabo nxa beyihola behola imali elinganayo engakhweliyo ngenyanga ngenyanga, abantu abasoke kubaphathe kuhle. Mbona ngathi ilizwe lethu alilungiswa khona pha.
Kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuqhathaniswa lokukhwela kwentengo yaso?
Mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okwenza izinto zibe ziqansa ziya phezulu, abantu benza ngabomo, abantu bebhizinesi bayakwazi ukuthi nxa usufuna ukuthi uyi-commodity uyithengise ngemali ephezulu bale system yokuthi bayayicatshisa. Bengayicatshisa nxa sebeyiveza kancane bekutshela hayi lami ngiyithole nzima, so sebekhweza i-price. So ikwese kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesi la mathi khansale kule bond kulani kulani kuzenza ama-price aqansa okunzima, uyakufika amayogradiwe ngelafuel of late. So ngumbuzo ukuthi kanti indaba ishiyeli ngeke, kodwa uhulumende uyasethi ifuel ikhona, and khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiya khona indlela yakhona yinhle. As long as singalungisanga indaba le yemali ngiyayibona i-inflation isisibulala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi ezCTU, sixoxelaye ekobulawayo. Kuwoza Friday namhla silomculi wodumo oyirumba uMagwaba ehamba leqembu lakhe ele-The Pioneers bephethe idlalade labo elithi sezimbonga ngobulongwe, kubika uNtungameli Nkomo.
Leli lidlalade likaMagwaba elesivili njalo lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona le engomnini sihloko dlalade. Ingubani kahle kahle linsizwa ezibiza ngoMagwaba?
Ngokwegama elipheleleyo nginguChristopher, ngizalwa endaweni yaseTsholotsho kwaMakhaza, isibongo sami ngesakomoyo. Yimi engikhokhela iqembu leMagwaba and the Pioneers. Abalandeli bami bonke abasendaweni ezihlukahlukeneyo, ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kulokho elikwenzileyo ngokungisekela nokungisaphotha ekukhipheni kwami i-single track yami ngo-2016 ngifika emculweni eyayithi Ukubuyisana Reconciliation.
Zimbonga ngobulongwe lapha ukhuluma ngani Magwaba?
Esihlokweni sami lesi sithise zimbonga ngobulongwe, ingoma yami ikhungethe inkulumo eqondane ngqola lapho ebantwini abayehlelwe yisehlakalo esokuthola ukuthi usizile umuntu but in return kafisa ukuthi abonge isibongo sakho, ufuna ukubonga ngobulongwe njengokwenza kwembuzi uma ingena esifayeni lapho elala khona okuyindlu yayo.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi Impethu. Abalandeli ubatshiyela wapi amazwi?
Abalandeli ngibathanda kakhulu kuso ngiyacelisa nabo ukuthi bebekwazi ukuthi banespace esikhulu kakhulu enhlizweni yami bayinto yonke kimi ngiyafisa ukuzibona lami kusasa ngikwelinye izinto.
Siyabonga lapha umculo oyidumo weRumba uMagwaba ihamba leqembu lakhe ele The Pioneers ledlalade labo elithi sizambonga ngobunlongwe olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.